manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka wa tereri, tinosanga na shakari manero anasi, uru msuwe mugovera, ndira 11, 2025. Maka tereri ku Studio 7, nefenyuru inye adzirigitika mzimbabwe, zamunu piwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchurongwa chadu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndi chiti esu nesuru mchurongwa chadu cha nasi. Rimwe sangano runomira wa garibe muharare, rekra, rinoti arwirirane ne urongwa uhurumende wekuti kuwaniswa kwe mvura emu gutairi kuisiko maoko ema kambana aka zvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra 2025. Vamwe vagari vekwamureva vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachitengesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano runomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti harisi kuzotambira urongwa hwakaitwa nehurumende wekuti kuwaniswa kwemvura muguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Nemusi wechina kanzuro yeHarare yakatonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe nekambani yekuChina yeHangzhou Liaison Technology chakanangana nekusimudzira kuwaniswa kwemvura muguta iri. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCRA vaRuben Akili vanoti hurumende yakatora danho iri isina kutanga oyanzwa pfungwa dzevagari. Hurumende yakazivisa kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura muHarare, Bulawayo neVictoria Falls dzichaiswa mumaoko emakambani akazvimirira kuitira kuti kuwaniswa kwemvura kuwedzerwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekutongwa kwematunhu iro riri kutungamira urongwa uhu. Tanga tisatanzwa divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi sezvo meya veguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuro waStanley Gama vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mutevedzeri wameya vekuBulawayo vaEdwin Ndlovu vakaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwawo nehurumende nezveurongwa uhu kunze kwekungounzwawo kubva mumadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili pamusoro penyaya iyi.
Sesangano runomirira vagari veHarare tingati isusu pagara tisingawirirane nepfungwa yekuisa nyaya dzemvura kune vanhu vanozvimirira voga kana kuti pachirungu privatization. Privatization mukacherechedza kune nyika dziri kuitwa kungava kana kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica kunana South Africa haina tingati payakaratidza kuti inoimprova water service delivery kana kuti kuimprova mawanirwo emvura. Naizvozvo tingati pfungwa iyi ipfungwa iri kuita zvekuti pamwe kunenge kumbunikidza vanhu ichikonzero chekuti hapana pakambohuyiwa pachibvunzwa vagari kuti muri kuda here kuti mvura iiswe kune vakazvimirira voga. Tingati tikatarisa Harare nyaya yekushaika kwemadhamu emvura acho hapatorina yekuti anounza mvura. Mukacherechedza harava dhemu nesekedhemu hamuna mvura naizvozvo kanzuro yekuta reHarare yakatozomisa michina nekuti hapana mvura yacho. Saka kana tikaprivatiza mudhamu musina mvura tisisi kuprivatiza kuchaunza mvura asi tinogona ngechio tinonyeberana.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti ine madhamu mairi eHarare muchekeranwa nekunzvi achange achizowanisa guta reHarare mvura. Imi muri kuchema kuti hakuna madhamu.
Mukacherechedza kana tikatarisa nyaya yekunzvi mvura inozonzi inobva kukunzvi ichiuya kuHarare uyezve nemuchekeranwa mukatarisa tingati mvura yacho inonzi inozouya haikwanisi kuti ikwane ndozvandingataura bekozi kunzvi kana matauriro avanoita vanotaura ivo vachiti kunzvi inogona kuwedzera dzinenge 200-250 megalitas Saka na hizo zutuwa na misiki nega litare. Bachwezera pambura hivipo kekari. Iyo mbura yacho yitodiwa 1200 nega litare. Saka inyaya ye kupresente suko mbura. Na kukua malitizo kapa nyaya ni kukua mbureche kutu. Urumende bwena niseze kete mkazo yengamu. Ota yekuvaka madamu. Saka na hizo zo madamu haya kana kati zi urumende ya waka damu. Ya waka damu ya bila kisa kupresente haiza. So haku itakunge kala kusare nda property urumende kuniwa na waka sumira woga.
Asika wa akili, urumende hiru kuti makanzuru akundika na kuwanisa wa gari mfura. Junoyo jamuru kuta uroka na kufuma emisa wa gari kuti. Kune zimwe jimbo tatuwe ni makore zina omboshi kwa ni mfura. Pane chinganzi cha ipaerika na mazo wani sikuwa anukuwanisa mfura.
Imini mbrikuti babaji honga. Paka zi mfura ya kuhula. Kuwanisa kwa mfura. Imini mbrikuti za kuti mimi kukawaya mnumu mfura ita wanisa. Asini mbrikuti tawara mtura mbrikuti. Muno harikunza hata wanisa wa mfura ui. Niyoti zi yake dee profi. Saka na hizo zo mbure nengesi ziri akodebo. Beche kutanga. Chekipiri mkacheri keza kanduru. Dopa mendazwe kanduru zikari harari. Yeru zika kupra kekesu. Kanduru zikari harari kwa nalajikwereta. Wanushanisa jinza la inazo. Saka jinza inazo harari infrastructure ya mbura ya ito na. Inoto ishandisa kama borrowing power kama vijikwereta. Saka kikataka mbura kingo kumbe zika kuti. La privatizer. La cheta kutu mbura yu uye. Adini zenge pinye terana. Saka mbuta urwa mbuta jonga. Jinzi kikaita maprepe di utamita. Mbura yu improve. Ina hizo zo. Ezo zi mbura yu improve hile.
Avanga vari vanoonana zvokufambiswa kwemabasa musangano runomirira vagari vemuHarare reKRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya. Vanoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika kana yakatora matanho akakodzera anosanganisira kugadziridza bandiko revanozvishandira pamwe nekudzikamisa mari yemunyika yeZIG. Vagwanyanya vanoti hurumende inofanirwa kuti gore rino itungamire mberi pakushandiswa kwemari yemunyika vachiti kugadzikana kweupfumi hwenyika hakuitiki nenguva pfupi. Ngatizwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kurusana netambudziko reinformal sector ndeimwe nyaya zve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Zvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende, zvisungo zvekusunga iyo mari yenyika kuti itangonzije, nekuti mari murawo wayo ndeyekuti haifani kungonzije, haiwanzi sejecha, nekuti inokosha. Ndozvinotaridza kukosha kwemari. Ndo chunga ya wea ni banga guri ya hurumende. Saka inzi mezimo ziri kituwa. Nye mpatu wedi we omeika. Chukuti maribu enika. Na ya chiji wana kuchazi kuwa oza kanyani zita. Ne kushandika oza kanyani zita. Kune nya pa hurumende. Duza tino tarifi ya kuti. Zita tufandiki ya nika yedu. Zakana kame kuzorere zapaya. Paka nga parasika. Paka paa kuna kushata. Panyaya zizikamo. Tikamo takanga tina epa mwaka ya pura apa tiri ipa zororo edu. Saka tiyoda kutu zirambe zitaro shindi ya mperi. Asi zondo patiru waze nye ondo ilikuri wai. Ondo ilikuri sana nekupinda kwe zuni zisina saru kano kama boda edu. Nekutenge saa kwe wami zuni. Zasinga badari mkero nekupi za konzere sa kuti. Makamba nyedu maombe atina badari mkero. Nyaya anotipatira zvakanyanya chicha pazvishandwa zvenyika.
Nyaya yemari yemunyika yeZIG yamasimudza vagwanyanya. Vazhinji vari kuti dambudziko riri kutangira pakuti hurumende haisi kutambira mari iyoyo. Zvinhu zvamungaona zvichishanduka here muna 2025?
Zvinofamba neurongwa hwazvo. Asipo nongoti hurumende yongomuka zuva rimwe chete yaya kuti ndoda kuti mari yangu yese yandinotambira inge iri yemaZIG. Ndosaka chiri chirwendo. Ndosaka vachitaura zvedollarization. Roadmap. Saka hurumende yakavimbisa kuti tichange tichifamba neurongwa hwekuti panhano yoga yega yatinenge tichikanda tinenge tichiziva kuti tine shanduko pahurumende yekuti tinoda kuwedzera uwandu hweZIG hwatinotambira nekuda kwatinoita mari yedu yeZIG. Vakatotanga pamwedzi mitatu yapfuura iyi yemitero yapfuura iyi hurumende yakatoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvofanira kubhadharwa nemari yedu yemaZIG.
Gorera pera takaonawo mitemo yakawanda inganzi muchirungu ma statutory instrument achisimudzwa zvikuru kunyaya yemari. Vazhinji vari kuti mitemo iyi havasi kuzoona kushanda kwayo kana kuti pundutso. Zvii zvamungajekesa kana kutsanangura?
Tataura wanu ndikati rwendo hatigoni kusvika nezuva rimwe chete. Vamwe vanotarisa kuti shanduko inova nezuva rimwe chete yeupfumi hwenyika. Upfumi hwenyika haugoni kushanduka nezuva rimwe chete kana nyika upfumi hwayo hwadonha. Zvinotora makore akawanda chaizvo. Ndosaka paine pfungwa chaiyo nekuti pavision 2030 maumuonero wa 2030 zvichitori nemakore anosvika gumi nemaviri nechipimbi chemakore.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwanyamutumbu kwamurehwa mudunhu remashanaland east vanoti vava kuwana cheuviri kuburikidza nekutengesa mango dzakaomeswa. Nunura Ijena akashanyira dunhu iri ndokutipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vave kuwana raramo yakanaka nekutengesa mango dzakaomeswa sezvo vanhu vakawanda vari kudzifarira zvakanyanya uye vasiri kurasikirwa nemango dzavo padzinenge dzaibva vasina kwekuzvitengesera dzisati dzaora. Mumwe ari kutengesa mango dzakaomeswa idzi vainnocent Kambeva vanoti vanowana mari inosvika madhora ekuamerica 150 pasvondo vari vatanhatu nevamwe vavakadzidziswa navo kuomesa mengo.
Mari yatinowana isvika pasvondo pachimeja ega haitibi pasvondo tinogona kuita zvekuma 150-200.
Vakambeva vanoti vanotora mango dzavo nedzavanotenga munharaunda dzinenge dzaibva vomenya nekudzicheka-cheka vozodziyanika kuti dziome pazuva kana kushandisa muchina wekuomesa mango idzi wavakapiwa nebazi rehurumende rezvekurima. Kana dzichinge dzaoma vanoisa mango idzi mumapaketi emumapurasitiki. Mango idzi dzinenge dzine huremu wemagiramu 50 vachitengesa chipaketi chimwe chete nedhora rimwe chete rekuamerica. Dzimwe nguva vanoisa mango idzi mumapurasitiki mahombe dzine huremu hunoita kirogiramu imwe chete rinotengeswa nemadhora 10 ekuamerica.
Kana ari makeji chiita $10 tenge tazonegoshietawo kuzvinorova 8-9.
Vakambe vanoti chikuru chakakosha kuomesa zvakanaka kuti dzisazoora.
Tinomera aisa pamatables, aisa pamatables tochiharvest totisiya dzombopora bhikozi hatitenderi kutsidzise maplastic dzichirekakudzira dzinozomukira zvakare.
Sangano refavet bv rekunetherlands ndiro rakadzidzisa vagari maomeserwo anoitwa mango. Mumwe akatanga kudzidziswa kuomesa mango vanobert mujuru vanoti vari kuwana mari iri kukwanisa kuraramisa mhuri yavo.
Mengo iri kutibatsira nekuti tiri kutokwanisa kuchengeta mhuri kukwanisa kuti vana vaende kuchikoro.
Asi vanoti vanoshuvira kutengesa mango dzakaomeswa idzi kunze kwenyika kuitira kuti vaone mari yakawanda.
Bati tiritodidai takwanisa kuwana mamwe mamaketi kuti zvedu zviitifambe.
Mumwe anotengesa mango dzakaomeswa vadivine mukarakate vanoti vanofara kuti vave kutengerwa mango dzavo pedyo nepavanogara. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri vachishanda nesangano remusoro muchena rinodzidzisa madzimai mibato yemaoko vachishandisa zvowanikwa zvemunharaunda Muzvari Spekileni Mujuruki vanoti chikafu chinovaka muviri chinowanikwa mumichero isina kuomeswa neyakaomeswa chakangofanana zvichienderana nemaomeserwo anenge aitwa michero yacho.
Kayanikira mushedhi inopinda mhepo inochengetedza manutrients neflavor yechikafu.
Asi vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka kuti bazi rezveutano reongorore nyaya dzeutano kuvanhu vari kugadzira zvekudya kuti pasaite zvirwere.
Utsanana hunofanira kunge huri hwemhando yepamusorosoro. Vaniwa wangawa gadiru mafektura ni utana na ukututika na mnajipinda imomo. Pani ma minimum requirements, panyayo kuchena, kugeza, uniform zebasa. Izuzunu zodoti urumende ipindire ichibesera ma villagers. Watu ita initiative ya kanaka. Watu wakuda urumende kutibesere panyayo kudzivira zuruweri. Panu turini mtemu kare hiripo, panyayo zima food handlers. Wanu wanufana kusamanisho pagore pagore.
Zvirongwa zvekuomesa mango zviri kuitwa kwamutoko zvimba nedzimwe nzvimbo zvichitsigirwa nemasangano ekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamizai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare kumbirai machingaidze vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuTexas avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata imo muno muAmerica uyezve nemabasa avari kuita kubatsira mamwe madzimai kumusha.
Inini pandakasvika muno muAmerica ndakauya ndichiuya kuzoshanya, asi nekuya pandakaita ndichiuya kuzoshanya ndakazoonawo mikana yekuti kune mabasa anobatwa nemadzimai muno ari kuitawo kuti vanhu vaite kamari kavo. Ndopandakangoona kuti regai ndiitewo mari yangu ndiri muno chiitawo mabasa ekare. Kana ndichiti care, maybe vamwe vanogona kufunga kuti care kuita sei, asi ndakapinda mufield yezveutano.
Asi muri kumusha kuZimbabwe maibata mabasa api?
Inini pandakanga ndiri kumusha ndiri kuZimbabwe, basa rangu inini ndiri mutori wenhau, ndakatrenwa journalism and media studies, ndikazoita degree mass communication and media studies. Saka pandakauya kuno kufunga kwangu ndaifungira ndikushuvira kuita masters ye development studies kana kuti international relations. Ndozvandanga ndichishuvira kuita ndiri muAmerica, asi parizvino ndakanzwa kuti mukee mune mari, saka ndoma ndakabvini ndichitsvaga mari yangu ndiri.
Zviri nyore here sechizvarwa chinobva kune dzimwe nyika dzakadai seZimbabwe kuti uye imo muno muAmerica uchitanga basa uri pasi pasi, asi iwe uine mapepa ako ane basa ramakadzidzira sekutaura kwamuri kuita kuti mbe mutori wenhau?
Hazvisi nyore nekuti kusvikotanga zvinhu zvese zvandakatanga kuita pandakaenda pane pandakatanga kuenda pandakanosvikira zvese zvandakaita zvaive zvichakwandiri, asi kuti inini hangu ndira mai vangu passed on 2022 and ndakambovachengeta vachengeta varwara nechirwere chegomarara checancer. Saka ndozvakandipoka mukana, asi tazoya kunoku zvakati siyanei nekuti technology iri kunoku yakasiyana, maitira vanoita zvinhu zvavo kunoku akasiyana. Saka unotozoona kuti unenge uchidzidzira zvinhu zvizhinji zvinenge zviri zvitsva kwauri, asi zvinoita kuti zviite nekuti tiri vanhu vari kumusha vane kakushaya. Saka tikazoona kuti mikana kwezvinhu zvikwanisiro zvinoita kuti tikwanise kushandisa, ndo zvinokupa kuti zviite senge zvaita sekunge zviri nyore, asi hazvina kunyanya kupfara.
Munoshanda here nemamwe madzimai ari kumusha kuZimbabwe? Shuviro yenyu ndeyi semudzimai?
Inini chishuviro changu ndiri munhu akagara achida kusumudzirawo mamwe madzimai nekuzvisumudzirawo semukake. Zvandanga ndichishuvira kuita kunenge uchida kuti ukurudzirewo mamwe madzimai kuti vasagare vakazvanyiririka vari kumba, kana vaine mikana yekuuyawo kumaplaces zakaita seki kunoku ukauya, nekuti mari dzacho dzatinotambira dzinenge dzakawanda, unokwanisawo kusumuka ukakwanisawo kuitawo chimwe chinhu kumba. Nekuti nepanguva diki diki yandatouya kunoku yandatokwanisa kushanda kamari yandakatoshanda, kungoti zvangu inini zvinhu zvishangu zvizhinji zvandanga ndichiita kumba ndanga ndakapedza kuita. Saka handina zvizhinji zvandandichishuvira, asi pane vandaida kubetsera nyange vamwe vana vandaida kuendesa kuchikoro yange vamwe madzimai andaida kubetsera, ndakatobetsera panguva diki diki yandagara ndisati ndasvipfuura mwedzi mupfumba. But within that short period before 6 months ndakwanisa kutobetsera vanhu vandaichida kubetsera zvandandisingambofi ndakakwanisa kuita ndiri kumba. Makore esai ndaingoshuvira muupenyu hwangu kuti ndakuendesawo vamwe vana kuchikoro vasingagone kuenda kuchikoro, ndakubetserawo vamwe vakadzi vari abused, vamwe vakadzi vasina zvinhu nemastart, asi ndakatokwanisa kutobetsera vakadzi vazhinji so far vandokwanisa kutestify vari kumba kuZimbabwe. Saka ndirikutarisa kuti kana kuri kunzi ndazoona mukana iwoyo wekuti ndazviempower kusvika pastiji yekuti ndadzokera muprofession mangu ndikakwanisawo kuwana mari inotenga, ndikakwanisawo kuwanawo mukana wekuenda kana panga vepamhepo ndichitsvaga vanhu vangu vandinowana ivavo ndichivabetsera. I think chishuwo chemwoyo wangu chekuti nerimwe zuva ndinokwanisa kuzosvika pastiji iyoyi yekuti ndakutoziva kuti ndine vanhu vazhinji vandakakwanisa kuempower kusvika pastage yekuti hatirambi tichingotarisirwa pasi sevanhu kungonzi vanhu vakaenda kudiaspora kuti vanhu vakaita sei nekuti ndandishuvira hangu kuzoti upenyu hwangu hwese ndichararama ndiri kudiaspora. Nerimwe zuva ndozova kuti pamwe ndaane 8 years ndichadzokera kumba asi ndine chekutarisa kumashure chekuti ndakaita icho nechocho zvinechocho ndoda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pedambudziko rekuti vana vadiki vari pasi pemakore 10 nemasere vari kuita zvepabonde nevatyairi vemagonyeti vachibhadharwa nevatyairi. Kuti tizeye nyaya iyi tabata munyorano nezvekurongwa kwemabasa musangano re Southern African Development Community Truck Drivers Association wa Edward Muchatuta. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nenyaya yedambudziko iri.
Vajonga shoko ramakanzwa iri ndere chokwadi uye tinetsvagurudzo yatakaita seboka inoratidza kuti dambudziko iri rakatokura kupfuura rekukazungura bhodha. Nekuti kana kuri kusaidi rekuZimbabwe murodhi yekubva Bulawayo zvichienda Victoria Falls, dambudziko iroro ratekeshera kumisha iri pedyo nemigwagwa nezvitoro zvikuru zviri munzira imomo zvakasangana neMurupane, tenda Jocholo, tenda Mavare, tenda Gwai, zvichisvika muHwange, Anathan Mary's nemamwe nzvimbo dziri panharaunda iyoyo. Ukada kuzvitsvagurudza yacho unoona kuti vanava vari kutokonzerwa nemamwe matambudziko pamwe vanenge vachisangana nawo kumisha ari kupa kuti vauye mumigwagwa.
Tinoona kuti kune madzimai anotengesa muviri wakawanda kwazvo vechikuru. Sei vatyairi vari kumhanyira vana vadiki ava vamuchatuta?
Chandinoona chiri chikonzero chikuru ndechekuti vatyairi vanoona kuti vana vadiki ndivo vanenge vasingavapinze munjodzi munhau yezvirwere zvepabonde. Nekuti vanenge vaine fungidziro inenge iri mupfungwa mavo yekuti vana ava vazhinji pamwe vanenge vasati vasangana nevarume. Uye mukaona vatyairi vakawanda vari kufamba munzvimbo idzodzi vanenge vari vatyairi vanobva kunze kwenyika. Kungoti pamwe mungange musingazvizive mugwagwa weVictoria Falls Bulawayo matraki magonyeti anoloda kumamine ari muHwange pazuva anopfuura 300 mazana matatu pazuva. Saka zvoreva kuti varume mazana matatu vanofamba nzira iyoyo. Pavarume mazana matatu ipapo pane mukana mukuru wokuti chikamu nepakati chevanhu ivavo chinogona kudaro chiri chevanhu, wokuti avazive zvavari kuita izvi kuti zvinozosvitsa papi pautano hwavo uye pautano hwemwana wavari kukanganisa upenyu hwake.
Imiwo sesangano rinomirirawo vatyairi, zvii zvamuri kuitawo kupa dzidziso yekuti vasiyane netsika yekuti vange vachienda pabonde nevana vadiki?
Tinoedza nepatinogona kupa chenjedzo nerudzidziso kuvatyairi nekuti tinowana nguva yacho yekuti tikwanise kutaura navo. Vanomboungana pamabhodha uye zvoenda kwavanonoloda kumamines avanoloda akasiyana siyana ari muHwange. Pane pavanoungana pamwe pacho togona kutaura navo. Pane dzimwe nguva tinototi tikatoona kuti munhu ari mutrack angaite wezera rechidiki tinotomanikidza mutyairi iyeye kuti aburitse munhu iyeye, uye tinotomumanikidza kana kubvunza mwana wacho kuti une makore mangani. Asi hazvizi nyore nekuti tinenge tisiri vanhu vemutemo. Authority yekutanga mubereki. Vabereki vazhinji vari kunze kwenyika zvikuru muSouth Africa vari kusiya vana vaye vamwe vachigara vari vega, vamwe vachigara nanasekuru nanambuya, uye nevamwe vanenge vachishaya vari kuzoona kuti vakwanise kuendera neupenyu hwekuraramwa nevamwe vana voitsvaga sei mari yacho. Vanoenda mumugwagwa asi aya ma authority vatataura vese vakuru vehurumende yenharaunda iyoyo havana chavari kugadzirisa kuti dambudziko iroro ringa kwaise kudzikira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revatyairi vemagonyet reSouthern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Muchikamu chedu chekutandadzana, apo vakawanda muchikamu chezvemitambo vari kufarira danho rehurumende rekuisawo parutivi mari yakanangana nekubatsira budiriro yezvemitambo mubhajeti regore rino. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ibatane nevanoita zvemitambo ava kuitira kuti chikamu ichi chisimukire. Mutori wedu Nhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anogara kuchitungwiza munashe Chitsiga anoti anofunga kuti chirongwa ichi chichavasimudzira.
Zvinoona vandudza basa ravanobata munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana nekuti vanokwanisa kunge vachitenga midziyo yekushandisa inoenderana nebasa ravo tirive rakavandudzwa zvakanakisisa.
Imwe nyanzvi inongorora nezvemitambo yakazvimirira vachishandawo nesangano reAvusheni vaHenry Madakadze vanoti tarisiro yavo kuona vatambi vose vekumaguta nekumaruwa vachisimukira.
Zvinosimudzirawo kunyanya vari kumapfanya. Takatarisa nzvimbo dzinotarisirwa pasi dziya dziya. Tinotenda kuti vanoita nezvemitambo iyi yakasiyana-siyana vanoita zvokuimba, vanoita zvokutambawo vachitadzawo zvinyakare zvedu nekaucha yedu yekunoku. Zvinobetsera pakuti vatange vachibudisawo mitambo yavo zvizobetserawo kunyange panyaya dzekuwanawo chouviri.
Asi nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira vachishandawo nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe kutsvaka mari yayakaisa mubhajeti iyi.
Harisi kukwanira vanhu vese vakati vanga vachida mari zvichiva mapazi ehurumende. Ndoo zvatakatsanangurirwa negurukota renyika. Pane mari dzakawanda atingati malikeji, saka ndinofungidzira kuti dai hurumende yange yakwanisa kuvhara malikeji iwawo zvaizoita kuti bhajeti redu ringe richikurawo.
Vachitaura neStudio 7 vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvinhu munyika zvakaomera munhu wose kusanganisira vatambi.
Kusaita zvakanaka kweikonomi kwakakonzera kupfupfudzika kwezvemitambo. Munhu haangatengi chivezwa iye achida kutenga chingwa chevana.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vaudza Studio 7 kuti vanoda kubatsirwa vanofanirwa kunge vakanyoresa zviri pamutemo nekanzuru.
Tukukurudzira maartists kuti huyai muregister kuNational Arts Council. Maartists achange akaregista nesu ane zvakawanda zvavachange vachiwana.
Hurumende inotarisirwa kuzotsigira pakuvakwa kwedura nemusha zvinochengetedza tsika nemagariro kuburikidza nehomwe yenyika gore rino. Zvivakwa izvi zvinosanganisira National Culture Village, Kanyemba Arts and Culture Center pamwe nenzvimbo dzinoitirwa mitambo yemafirimu kumaguta makuru eHarare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVue Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga Vue Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVue Shona. Vanayo vovanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzina padzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirani neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachidzitengesa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu.
Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei kutsamba mbosha edu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisa kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.